manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kupfumbi 8 2018 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndini ndandakatungamirirawo vatungamiriri vatanga tinavo vanosanganisira vabiti navawolfmenuve ndakazojoinwawo namai mujuru.
Nengo dzesenete dzekuamerica dzopeta misangano nevatungamiri venyika muzimbabwe.
Maratidziro azvo pari zvino ndeyekuti ivo vamunangagwa chaivo vakatomboendawo kuBotswana vachangosarudzwa vakama vasisipowo zvakare ukama hunogona kunge hwaa kuchitanga kuvakika
mutungamiri weBotswana mutsva oshanyira Zimbabwe mangwana tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzesenete shanu dzange dzichishanyira muZimbabwe kubva kuAmerica dzasimuka muZimbabwe nhasi dzichidzoka kuAmerica. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Maguire vaudza Studio 7 kuti nengo dzesenete idzi dziri kutarisirwa kusvika muWashington DC mangwana. Nezuro nengo idzi dzakasangana nevatungamiri vehurumende uye vanopikisa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasangana nengo dzesenete idzi vachangobva kuChina vakati vanovimba kuti ukama weZimbabwe neAmerica huchasimbaradzwa. America yakatemera vaMnangagwa nevamwe vavo zvirango nenyaya yekutonga nedemo. Asi hurumende inoti yakatemerwa zvirango nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. Nengo dzesenete idzi dzakaitawo musangano nevamwe vanopikisa vakaita semutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa uye vamwe vari mubatanidzwa uyu vanosanganisira vatendai biti navawashmencube pamwewo nemutungamiri weNational Rainbow Coalition amai Joyce Mujuru. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaChamisa.
Takasangana nemasenata ekuAmerica anokwana kuita mashanu vanosanganisira vana Senator Fleck, Coons, Senator Peters, Senator Bennett na Senator Cory Booker. And masenator aya akauya achirakidza kuti ane chido chekuti vanzwe kuti sarudzo dzakamira sei. Isu takatora mukana uyu nokuti akagara navo kwemaawa anokwana matatu tichitaura zvakasiyana-siyana. Ndini ndandakatungamirirawo vatungamiriri vatanga tinavo vanosanganisira vabiti navawolfmenuve ndakazojoinwawo namai mujuru kuti basa rifambe zvakanaka. Patakataura navo takataura zvakasiyana-siyana asi chatakanyanyotsanangura uye chatakanyatsoteketudza ndechekuti sarudzo dzemunyika yedu yeZimbabwe hadzisi kutifadza.
Zvikonzerezvei zvamanga muchipa?
Kunyanya-nyanya kumbunyikidzwa kuri kuitwa vagari neva vanonge vari mumaruwa kazhinji tiri kuona kuti nyaya dzemaserial numbers zvisiri pamutemo zvinotyora mutemo hazvisi kunge zvichitariswa. Takatotaura tikati vamunangagwa vane mhosva vari kutyora bombiro remutemo vari kutadza basa ravo nokuti iye mutungamiri wenyika haafani kuregera zvakadaro zvichiitika zvinofanira kumiswa. Chechipiri takataurawo nyaya yatinoziva yekuti kune vanhu vari kutyidzira nokuvhundusira vanhu mumaruwa umu vachinyevedzera kuti ivo vasoja tichiziva hedu kuti masoja edu aite zvakadaro vanhu vanongova vanotumwa nebato rezanupf izvozvezvo takazvichetazve tichiri tichifanira kugadziriswa. Chechitatu takataura kuti toda kuti tiite muonera pamwe nenyaya yemambiriro akaita ZEC nyanya vanoshanda ku ZEC kuti vanofanira kunge vari vanhu vatinowirirana kuti hazvisi here zvimijibha kana kuti zvivanda zvirimwe bato kana kuti zvipoko zvinenge zvakatumwa nerimwe bato kuti zvikanganise inyaya yatakataura yeZEC Secretariat. Takataura zvenyaya yevoters roll, toda kuona kuti hapana here vana vakanyoreswa vamavoters roll vasina makore 8 nekuti neuchapu kune umbo hwatinahwo nenyaya yokuonawo nikuvhu nemabatiro ayo nemashanyiro ari kuitwa nezanu pf kuchina nekurussia. Takati izvozvo toda kuti zvinge zvichibuda pachena kuti zviri kuitwa nenyaya yechi. Chikuru chimwe chatakataura inyaya yemabalot. Takataura kuti mabalot paper toda kuziva kuti anopringwa kupi nani uye anenge akachengetedzwa nani uye bepa racho tinoshandisa rakaita sei. Izvozvi zvitakati hatitombodiye uye hatizobvumi kuti timbunyikidzwe kana kusvinyangwa semusuva panyaya iyoyi neingi chashandiswa nenyaya yekuti vanhu vachavhota sei. Hatidi zvokuti vanhu vange vachiita zvemabhesi mumaruwa vanhu vachirohwa munhu ngaave akasununguka asingatinhwi nasabhuku.
Ko vakataurawo here nenyaya yezvirango nekuti tiri kunzwa kuti paroda kuvandudzwa mutemo yawo yezidera?
Vakatibvunza muonero wedu kuti toda kuwedzera kusunga zvipanera kana kuti mabhaudhi kuti ti ava vanenge vachiita utonge hwekukoronyera vagadzirise. Isikati iyoyo inenge iri nyaya iri pakati penyu varikuda kusunga mabhaudhi nevarikuda kusungirwa vachi. Isu kurudziro yedu ndeyekuti toda kuti nyika iende mberi zvakanaka ive nesarudzo. Dei zvaigona kana zvichigona kuti tigadzirise zvinofanira kugadziriswa tisaramba tichingokoka hwema hwakashata kubva kune dzimwe nyika. Tane mbiri yokuva chidembo chinonhuhwa kunonhuhwira vakawanda. Saka toda kugadzirisa izvozvo tione kuti nyaya iyoyo kana yagadziriswa tovawo nehwema hunokwezva vakasiyana siyana kune dzimwe nyika, kwete uyu hwema hunonhuhwa tiri kuona hunokonzerwa nenyaya yekuda kuramba kuva ne one man one vote inova nyaya yatakarwira kurusununguko.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Bato reNational People's Party rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru rinoti nhaurirano dzekuita mushandira pamwe pakati paro neMDC dzasarira kumashure panguva iyo mapato ave kugadzirira kupinda musarudzo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, munyori mukuru weNPP vaGift Nyandoro vati hapana kutauriranwa kwati kwaitwa pakati pebato ravo neMDC yave kutungamirirwa navaNelson Chamisa zvichitevera kushayika kwakaita vaimbova mutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai.
Hongu takanga tine memorandum of understanding iyo yatisina kupedzisa kunge ichitaurwa nezvayo, but tinobelieva kuti munhu wese anodaira kuti after kushayikwa Morgan Tsvangirai tinobelievawo kuti MDC sebato rine yatingatiwo maprocess ainenge ichiita mumusha mayo yekunge yane utungamiri hunyowani uye kuti zvinofamba sei. Saka kubva nanhasi tinenge takatarisirawo kuti tinovimba kuti pachange pane nguva yatinogona kunzwawo runhare rworira kana shoko rosvika kuti havedue takanga tiri mukati mekuchema asi tasvika mukati mekugadzikana kana panenge panhaurwa yanga iripo tichiipedza sei yatingati pachivanhu kana vamwe musha wavanga uchiri mutema hamunga mhanye imi muchiti saka maapapi ivo ndovandozokuzivisai kuti vagadzikana here kana kuti kwete. Asi ndingataure kuti Mai Mujuru uye nevanhu vatsigira sebato reprc takangomirira kuti musi watinoudzwawo nhaurirano iyoyo hatina chakaone chakashata tinenge tichienderera mberi nekuona kuti tingashande pamwe chete sei nevamwe.
Vachamisa vati vanoda kuti mapato ose aite mushandira pamwe pamberi pesarudzo.
Nguva yafamba hongu asi tinotaura kuti hapana chinhu chinogona kuti chanonokera kubatana. Kubatana isimba. Vanhu vakanga vari pamwe chete ndoudzamu. Vanhu vakanga vakatarisa chinhu chimwe chete havakundike. Munozviziva kuti svinga rehunhu haugoni kurityora kana rakabatwana nehunhu. Ivo chibhakira kana chabatana ruoko ukabatanidza zvigunwe mbama chaiyo inobuda ipapo yakasimba. Saka tinoziva kuti kunorinwe haritswanyi inda.
Zvichakadai, mutungamiri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe uye varivo vachakwikwidza sarudzo vakamirira mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti CORD vaElton Mangoma vanoti vakazvipira kushanda nemimwe mubatanidzwa wemapato anopikisa kuti pave nemunhu mumwe chete achakwikwidzana navaEmerson Mnangagwa musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Takavhura madhoo edu zvekuti patakaenda kuSouth Africa pane utungamiri takasangana takabvumirana kuti tinofanira kunge tichitaura tose kuti tibude nechinhu chimwe chete tikwanise kuita munhu mumwe chete anenge achikwikwidzana nezano akamirira vanhu wecoalition. Zvakanangana neizvozvo ndezvekuti zvimwe zvenge zvakanganisika muZimbabwe ndezvekuti masimba apresident akawandisa, saka tinenge tatsvaga mumwe chete anoita president anowa iye achazotaura nevamwe, kwete kuti obva aita mbimbindoga otanga kutiza nechimuti sezvatakaona zvichitwa naRobert Mugabe.
Dzimwewo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunonoka kuri kuita mapato anopikisa kuumba mubatanidzwa wakasimba uye kunonoka kufamba kwezvinhu panyaya dzenhaurirano idzi kuri kuitawo zvakare kuti veruzhinji avo vari kuda kuti mapato aya abatane vaore mwoyo nenyaya dzesarudzo munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri mutsva wenyika yeBotswana vaMogoetsi Masisi vari kutarisirwa kushanyira Zimbabwe mangwana kuzoita hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana rinoti vaMasisi, sezvinoitwa nevatungamiri vatsva veSADC vose, vachatenderera mudunhu vachisangana nevamwe vatungamiri kuti vazivane. VaMnangagwa navaMasisi vari kutarisirwa kutaura nyaya dzekudyidzana. Mukuzeya nezverwendo urwu tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Rwendo rwavaMasisi kuZimbabwe rwakakoshera iyo Botswana pachayo, nekuti kekutanga rangarirai kuti kuBotswana ndokune vashandi kana kuti yatingati secretariat yeSADC, ndokune muzinda kwayakatidzi. Botswana inoramba iri nhengo yakakosha chose mukuvachidzana neZimbabwe, saka hazvingashamisi kuti mutungamiri mutsva weBotswana anenge asarudza kutanga kushanyira Zimbabwe nenhau yekuti panenge pane ruzivo zvakare rwekuti kupfurikidza nenyaya yekuti kapfuura nyaya yekudyidzana nenyaya yekuti pane maZimbabwe dzakawanda anogara muBotswana, nyaya hurimwe yakatokosha inyaya yekuti vagokurukurirana nenhau yesarudzo dziri kuuya idzi, nekuti mukupindana kwemazuva ivo vaMasisi vanogona kutsengewa vabatwa nemabasa vasisachakwanise kunge vachishanyira Zimbabwe panguva iyo vanenge vachitarisirwa kuishanyira.
Tichitarisawo kudyidzana kweZimbabwe neBotswana, taisoona kuti vakama navamugabe vanenge vanga vamakara asionani. Munoona sei kudyidzana kwavaMasisi navaMnangagwa?
Maratidziro azvo pari zvino ndeyekuti ivo vaMnangagwa chaivo vakatomboendawo kuBotswana vachangosarudzwa. Vakama vasisipo zvakare, ukama hunogona kunge hwakuchitanga kuvakika, asi hatingangotauri chete nyaya yekuvakika kweukama, nekuti changa chakatokosha pakuita kwavakama yanga iri nyaya yekuti ndivo vega mutungamiriri oro wevashoma vainge vaine izwi rakakosha chose, rakakoshera vana veZimbabwe, nekuti vakama vaisatevedzera kana kuti vaisateerera nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Vaisumudza izwi ravo vachitsoropodza zvakare vaMugabe nenyaya yekugarisa pamasimba. Vaisumudza izvi ravo vachiratidza kuti vainyira nevana veZimbabwe. Saka izvozvo zvinhu zvatinotarisira kuna vaMasisi, nekuti vakarasa chiitiko ichocho, vakarasa unhu ihwohwo hwatakaona huchiitwa navakama kwemakore mazhinji sevana veZimbabwe tinenge tarasikirwa chose.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7pm mazuva ose. Munotibata pa909am uye pa4930-13860, 15460, 15580 ne6080 shortwave.
Musakanganwe Live Talk na 8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuna Ivan Zininga achitipa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe ndokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rega rega chevechidiki chatinokurukura nevakomana nevasikana vechidiki vari kusimudza mureza weZimbabwe vari kwakasiyana siyana. Tarangu ndinonzi Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tagona kusanganawo na mukoma Tipsy mubanditi vanoimba vari paZimbabwe apa. Mukoma Tipsy, muri sei?
Akoma muri sei?
No, ini ndiri right mwana wamai. Kwakadiko kwararo?
Aiwa, kuno kugoa tiri right trade.
Tipsy, ngatitange nekudai muningina. Vanhu vangadi kunzwawo kuti iye anonzi Tipsy mubanditi uyu ndiani uyu?
Aiwa, anonzi Tipsy mubanditi sera kechere chero rekuberekwa. Anonzi Nigel Makoni, age 24.
Right.
Vanobva nebambara.
Saka kuti azonzi Tipsy mubanditi zvakauya sei?
Ah, takazongoirira ntaturwa namukoma Karazi zvanja unechipo mpona wangu kana ngoda sei kungomixa tese.
Ndoo matangira makaita.
Tikaronza hatifana tongorova mawiki zvingena mberi.
Saka ongoone makore mangani pawakatanga kurova machuni kudai?
Panakati kupinda clan andanoni wanendawo.
Tiri kunzwa kune machuni chuni akawanda wanda vana murombo munhu vana moto iri pa hit mazuva ano ndeipi?
Haya, tinyanyo pusha murombo munhu kupambisa nguva tiri pamwe takagara inyasha nengoni hatina kungwara bakuru we ndine dichevo kune vakandi vezera matevo kuvanoda kuniona ndiri pasero asi kutamura kwangu kune chirevo koromba munhu ari pari mupenyu.
Saka munowanzorovera kupi kwamunoridzira kunoungana vanhu vachikuona iwo muchirova musamba?
Ah, machochera different places all over Zimbabwe. Sometimes you go buda jaisho kuna na Cape Town na kitero job itself kwati na sense.
Kuimboya ika ku America mchauya rini?
Vana vane ku America uchida nochiedza.
All right.
Ah, timuregedza kuya achouya.
Saka tombotarisa kuti chakakusunda kuti upinde mu music industry. Chii?
Panemwe kuti unongotina kuti togona kuimba kanyi tanombodaise tanombostira paunostira ipapa utizina kuti hawa nakutitase nakutonakira wakaappreciate pakane zindakanga brain yekuti ha saka gandira nechipusha 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 plus at least unongoneka talent kanenge arimuka hatizongopusha usinaka talent apa kupusha paipaya risponse anongochiwana ndo inenge ichitokupa kuti power yekuti urambe uchingoimba uchingoimba ndozvinhu zvinoreve zvinoti motivate.
Vanhu vekuZimbabwe vanowanzoti vana ngavamanikidzwe kuenda kuchikoro stereki vadzidze vadzidze vasaite zvemagitare vasaite zvemadrama. Iwo pawakapinda munyaya dzemusambo idzi vabereki vako vakazvitambirawo seizvo?
Aiwa, chikoro chandatopedza tikatonyora mafungu tikapasirirawo hatinazopasa zviri zvekuno mberi but takapasira but aiwa bo vanakirwa pane pangumbotiongo ndoda kutimisa kuti havasikufara nazvo pa but ziri zvizvani chida plus ziri zvizvani zvizvani chigoro saka vanofanira kutongota tosimbisawo kuti nini wacho ndira ndiende forward.
Kune vamwe vechidiki vari kushuvirawo kuti adaika tikakura tozoitawo samukoma Tipsy mubanditi. Zvii zvakarema zviri muindastry zvamungavaudze kuti vazivewo vasati vapinda mairi?
Music industry mahwani haidi munhu anoisita ndinoda kungoti kana vatospirawo kutongota vakutongoita kuzi ha maproblems aunosangana nayo makakuwandisa stereki inetoda nharo pamwe pacho vanofanira kutotora mbava vacha pressure yekuti havanozopedzera tongojaira yekuita big down aidiwe kana tongo ema kuti waraita sei magoza ako chi tongoramba kuti nemagoza ako vision yafanira kuchinja upedzere kuti mission yako fanira kugara ikaconclude wangoenda kumberi cause time vanongotanga kudzauta chiitika vangodzimara vasiya hatatidzako
totarisawo kuti muindastry yenyu iyi munosanganikwa nezvakawanda wanda zvingangoite vana madrugs kudhakwa tonzwawo tichiona muzvivhitivhiti vasikana vanogona kungozvikandirawo makumbo enyu imi munokwanisa kuzvichengetedza sei
haina I think bottom line yenyaya dzakaita sedzodzo I think vanhu vanosiyana kuzi pamwe vanhu zvinova motivator mumwe munhu angonoti hai ndo motivatwa nechii nemadrugs mumwe anoti hai ndove bhia mumwe anoti hai nindirechi ndovesmoke but isusu mai I think the blessing here is advantage. So I don't know if I can buy my drugs, I don't know if I can buy my beer. I think the wrong combo anyway.
Sakana kashamwari yangu. Muri ya Zimbabwe ndo kutenda ishukuru ni kunge mwini yesu mchirongwa chivechidiki. Nasa tangati kurukura na tipsi mubanditi mkoma Nigel vachitipira mafambira varu kuita muindustry ya music. Musara zvakanaka ndino kuoneka ine mufaro ndini Evans Zeninga ndiri mu Washington DC.
Tinotenda zvikuru Ivanza iko zvino tochimboenda kuna PJ achitipa chirongwa chechitendero chatinombopiwa natanonoka wande.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Yesu simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinotaura nezvechitendero. Ariko kugamuchirai muchirongwa ndiPraxedes Jeremiah. Ndakaita rombo rakanaka svondo rapfuura. Rekunge ndichisangana namufundisi kumusangano wemadzimai vanopinda kereke resabata. Apo vakanga vapedza kubhabhatidza madzimai anosvika vatanhatu vakatora danho rekuti vanoda kubhabhatidzwa. Mushure memusangano wemadzimai aya vanova pasi pesangano rinonzi Zimbabwe Adventist Women Conference kana kuti ZAWAD.
Ndinoitwa Farai Niwatiwa. Ndakakurira kwaMutare, Zimbabwe. Ndakauya kuno kuAmerica mugore ra1999. Ndikasettla kuSouth Bend, Indiana. Ndakafambira chikoro. Mwari akati komborera kuti ndipedze chikoro muna2005. Pandakauya kuno munamato wangu kuna Mwari waZimwari ndivhurireyo musuo wekuti ndikwanise kuita ministry kuno. And Mwari is faithful nekuti muna 2005 pandakapedza mastudies angu kuAndrews University Mwari akavhura mukana wekuti ndionekwe ne one of the officials akazoita arrangements ekuti nditange ministry muno muAmerica. Saka ndakatanga mugore ra2005 ndikapasta my number of churches. Panguva ino ndiri kupasta kuchurch inonzi Grand Rapids Bethel Seventh Day Adventist Church. Kuuya kuno ndinotenda Mwari nekuti kwanga kuri ne good Zimbabwean community yakatibatsira in our adjustment muno. Tine very strong presence. In fact, Mwari akandikomborerawo kuti ndiwe part of the leadership ye Zimbabwean club yakafomewa kuAndrews University. And out of that, ZAWAK and men's ministry, Zimbabweans, you know, has come out of those kind of initiatives.
Mababa tiza madzimai mangani uye kurudziro ya mungapa kune avo vasati vauya kumusangana yakadai.
Tababatidza wanhu 6 zuwara nhasi. Ndoda kuencourage maZimbabweans muno muAmerica kuti tsvagai wamwe wenyu, shumirai pamwe chete. Nekuti kuno kuAmerica kune zvizhinji zvinoti pia mukufamba kwedu naKristu. Mabasa, my marriages are falling apart, wana, raising up wana is very difficult and we need a support system. Saka tsvaganai, shumirai pamwe chete namatiranai.
Ko kune avo vanotumira vana vavo mhiri kwemakungu. Vanoita pfungwa dzekuti pamwe mwana wangu achingaenda kuAmerica achanamati. Chii chamungakurudzira?
Kuno kune maZimbabweans vanoda Mwari. Kune magroup akasiyana-siyana mumadifferent states. Kamusatyire wana wenyu. Kawaudza wana wenyu kuti watsvage maZimbabwean communities. Especially maZimbabwean communities are serious nechiKristu. Wana wenyu will be able to be integrated. Kune wafundisi wakawanda wakauya kuno and we are trying to see if we can organize wafundisi kuti timeke sure kuti sangano riri kuno ku America that will be able to pastor your one hour kuya
shoko kune yavo vari kumusha vemuri yenyu pamwe vangangofunga kuti pamwe magara kuno ngori mega mega hapana vamwe vamunoshumirana navo
wese wari kumusha toda kukukwazisai muzita rajesu musatityira kuno kuamerica I know sometimes vanhu vanofunga kuti kana vanhu vauya kuamerica that's the end of the christianity tirikuramba tichifamba nendima muzita rajesu mwari akuitirai zvakanaka tiramba tichinamatirana
mange makateerera guru kuro yandakaita namufundisi faraini watiwa nguva dzedu ndodzadyana tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi ari kukuonekai ndipraxidis
Jeremiah.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tochimbotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu. Chikwata chenhabvu chemamighty warriors chagunda chikwata chemagladiators chekunamibia 2-0 kunandara yerufaro pamutambo wemaqualifiers watambwa nhasi. Vanwisa zvibodzwa ndi Immaculate Msipa naMavis Chirandu. Izvave kureva kuti maMighty Warriors vachatamba neZambia mutambo wavo unotevera. Makwikwi eAfrica Women's Cup aya achatambirwa kuGhana kubva musi waNovember 17 kusvika musi waDecember 1. Pamitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi ezvino izvabuda. Highlanders 1, Netroot 0, Chapungu 0, FC Platinum 2. Kuchiti Capes United 2, Erentaus 0, Shabani 1, Mutare City 1. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uyu weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvemitambo vamuzi wetu Hadebe.
Chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge tichihwina ne 1-0 agoisa ndi Kofi Makaruse agoisa after 52 minutes after Brian Banda auya necross iye achibva akwanisa kuti ange achiri rowa nemusoro ari paboxi ipapo kuti Highlanders ihwine 1-0 asi necross yakatamba zvakanakisisa especially pasecond half ndo vanga vachitamba zvakanakisisa iyezve vatadza maopportunities akati one day asi kune Highlanders vanenge vachifara nekuti pamagame avo 5 yezvino havasati vamborowa vakwanisa kuti vange vachiwina 4 ime yacho yakapera iri draw saka Matinda Ndlovu nevafana vake vari kufara stereke kuti vange vachikwanisa kuti vange vachiwina iyezve vachiwina mutambo uyu vachibva kunorowa Dynamos last weekend kuHarare saka zvaitika kuno kunandare yeBaba Fuel Stadium kuBulawayo chikwata cheHighlanders chakwanisa kuti chinge tichirowa cheNecroot 1-0 Necroot iri kutamba zvekutangisa kuPSL asi vari kutamba zvakanakisisa zvavanoda kuti vange vachigadzirisa kugoesa nhasi uno vatadza maopportunities akati wandei vaikwanisa zvavo kuti vange vachiwana say a point mutambo muno wanga uri kuBaba Fuel Stadium saka zvapera zvichiti Highlanders 1-0
ivo vatsigiri vechikwata cheHighlanders vatambira sei mutambo wanhasi nekutamba kwaita chikwata chavo
vanga vakauya zvakawandisa kugrounds kana Highlanders ichihwina vatsigiri vayo vanouyawo kustadium iyezve kurowa zvavakaita Dynamos last weekend ndo zvaita kuti vanhu vange vachiuya vakawandisa iyezve vanga vachifara zvavo mutambo wapera asi vanofanira kuti vange vachigadzirisa team yavo kana vachifunga zvechampionship asi coach wavo Matinda Ndlovu ari kuti haasi kufunga nezvechampionship ari kuti ari kugadzira team kuti inge ichitamba zvakanakisisa
Mutori we na uzemi tambo muzi wetu Hadebe ashitora na Marvelous mchanga nyawe we Studio 7. Sezongu waidi apera rigati mbotarsa msure na ujwa kare. Nengo ze Senate ziku Amerika zopeta msangano ni watunga miri we nyike Zimbabwe. Saruzo ze ma primary mbatore. Mutunga miri we Botswana osha njira Zimbabwe mangwana. Tashuka kumagumo hichirongwa chedwa nukoneka indini wenyu Blessing Zulu. Doksi ya mina mtunga mili nkomo muna uze Isindebele.
Soko isika tisenda